Nhaurirano dzevashandi vehurumende dzasvika danho repamusoro. Apex Council ese akasangana nehurumende svondo rino iro svondo rineri ndokuwirirana kuti vachafano kupuhwa kusheni. Vari kupuhwa 50% massive sevens of their total package ya June as kusheni, only as one off payment. Kana tabva ipapo tikuenderera mberi kuti principals asati akonsida chichemo chedu chekuti mari yedu tinoda kuti ivalue tikwanise kutenga zvayangoita kudhara. Tikumbira kuedza zvemuhoro, but we are saying they must use apply interbank rate or use inflationary adjustment kuti masalaries ange aita zviri nani. So ndokunga zvichiri kuongororwa kumusoro. Zvakanzi as soon as possible we are going to meet again topuwa final position ne government.
Asi vakataura here kuti sei vakangotanga vapa masoja vamwe vasina kupiwa?
Vakangoti sezvo masoja variwo vanotanga kupuwa, saka vakangotangawo nekupa masoja nekuti ndo vanotanga kutambira pei.
Saka yenyu haina zuva ratamati manyatsooziviswa kuti inopinda rini?
Ya, zuva harina kuzovo. Vakati nechikonzero chekuti kwenyeta haisi kushanda, ingadai yakatopinda vaine zuva rinokwanisa kutarika. Asi apa manje mabhadhariro ari kuitwa mabanks akachinja payment system. Asi kubva patakataurirana pacho musi wechitatu vari kuti kusvika kupera kwemwedzi inofanira kunge munhu wese awana mari yake mwedzi waJulai.
Chii chakachinja apa pakutambira kwamba muchiita?
Payment ndoyaisifambisa kubhadharwa payment system yenyika kusanganisira mabhengi nechi. Saka vakatiwo vawithdraw that service because vanenge vaitsutsumwa hatizezvikonzero zvavo.